Urongwa wakatanga mwezuno nekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekuti mutauro werurimi rweshona runge ruchishandiswa munyika iyi zviri pamutemo. Mushure meurongwa uhu kupera kwemwedziuno pari kutarisirwa kuti paombwe bhiri rekuvandudza bumbiro remutemo muBotswana kuitira kuti mutauro weshona unge uchicherechedzwa zviri pamutemo muBotswana. Gurukota rinoona nezvematunhu nezvechivanhu kana kuti Minister of Local Government and Traditional Affairs vaTikanifile Mutsekwa vanoti hurumende yeBotswana yakaona zvakakodzera kuti rudzi rwechishona rucherechedzwewo zviri pamutemo. VaMutsekwa vanoti kuva nebumbiro remutemo rinoremekedza mitauro inoshandiswa munyika iyi inzira yakanaka inogona kudzivirira hondo yemarudzi munyika. Vakawanda vanotaura rurimi rwechishona vari kutambira urongwa uhu nemaoko maviri. Mumwe vanhu ava vanogara muBotswana ndivaTobias Hamadziripi, avo vanotungamira vanhu vanotaura shona mumusha weSimotswane uyo ari pedyo neguta reFrancis Town.
Population yawanda. Yawanda imomuno muchero kungotaura shona uri pauri munhu anotonzwa kuti uri kuti chii, even ari muTswana kana kuti ari chii.
Mumwe mugari wemumusha weMandunyane uyo ari pedyo neguta reFrancis Town amai Victoria Sakurombe vanoti urongwa uhu ukabudirira uchabatsira zvikuru kuti vana vavo vadzive rurimi rwaamai vavo.
Tozvitambira zvakanaka kuti vana vedu vangadzidziswe chishona vari muBotswana, nekuti ezvino vedu havazivi kuti vanhu vakuru nosvika mukwazisa neruoko kutanga womuti kwazvai wopfugama pasi wombera kuti makadini, havazvizivi.
Asi mumwe mubereki amai Primrose Chirikure vanoti vana vazhinji havadadi nerurimi rwaamai.
Pane pamwe patinototadza especially mumakombi kana mumashopu kana pai tinototadza kutotaura dzimwe nguva tongonyarara wakada kuti uchizeza kuti kanzuva tinotaura shona muZimbabwe. Saka shona totoida zvakanyanya, tinotoikurudzira kuti dai yanga yadii yakwanisa kuti vana vedu vaidzidzawo nesuwo taitaurawo.
Vanhu vanotaura rurimi rweshona avo vanowanikwa mumisha iri mumiganho weZimbabwe neBotswana kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva enyika iyi vanofungidzirwa kuti vakatanga kugara muBotswana muna 1951. Pari zvino zvinofungidzirwa kuti chikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1% yevagari vemuBotswana ndeverudzi rwechishona. Bumbiro remutemo muBotswana rinocherechedza mitauro inoti sikalaka, simwaketsi, simwatu, sikatla, sikalahadi, sibirwa, sitswana nesurolong pamwe nemitauro wechirungu. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kana kuti UNESCO yakaparura urongwa hwemakore gumi wakanangana nekucherechedzwa kwemitauro yakatarisana nekuparara pasi pechirongwa cheInternational Decade of Indigenous Languages. Zvikuitwa neBotswana izvi zviri mugwara reUNESCO rekuzadzisa donzo reInternational Decade of Indigenous Languages. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.